Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 30th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the year 2020.
To join in this discussion, please call us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also find us on the internet. Please visit www.voazimbabwe.com. For Shona, visit www.voashona.com and for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the year 2020 as the curtain comes down on 2019.
A lot happened in Zimbabwe this year, including the deaths of former President Robert Mugabe and former ZIPRA Military Intelligence Supremo Dumiso Dawengwa, the public shootings of protesters in January by the state security agents, the return of Vice President Constantino Chiwenga from a 5-month medical treatment in China, and doctors downing their tools over low salaries and poor working conditions. Serious economic decline resulted in an unofficial hyperinflation rate of about 480%, among other issues.
Drought also affected millions of people in rural and urban areas in Zimbabwe, with an estimated 8 million in need of food aid. The agriculture season looks bleak this year due to lack of rains in most parts of the country, leading to fears of another devastating drought.
And Vice President's wife, Mary Mubaiwa, who has also been making the headlines of late as she was arrested recently for allegedly trying to kill the retired General Constantino Chiwenga, externalizing millions of dollars and attempting to forge a marriage certificate. She is currently in remand.
Have Zimbabweans lost hope about the future? What are your expectations next year? Let's hear your views about the coming year.
Please note that we're also live streaming on all our Facebook pages, so visit VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 right now.
Yes, we're going to be live on the corner and on the zone. We're going to be live on the Lapes Kuruma Lani. Ngokwenza le umnyaka ka 2019 kusiya kathesike umnyaka ka 2020 siyawazi ukuthi 2020 sokuselila ngelodo kuphela ukuthi abantu bangene kulowo mnyaka soke kuyini elicabangela ukuthi kuza kwenzakala siyawazi ukuthi lo nyaka sibili kuningi okube khona umnotho ungani ukuqa ngamadolo kuzobuya ke owayengumongameli uRobert Mugabe wabhubha kuzobuya njalo lo owayekhangela ke kuintelligence kuZipra uDumiso Dawengwa laye wabhubha njalo kuzobuya ke okunengi siyakhumbula lo chief Nhlanhla Yamangwe Ndiweni osesuswe uba induna khona ngale ke intaba zinduna lakho kwahlupha khonokho kuzobuya ke lo Mary Mbaiwa ikhosikazi lika General Constantino Chiwenga sikhuluma nje use remand prison khona ngale ke eHarare phandle kweHarare kuzobuya ke kunengi simile sikwazile abodokotela ngabakho esibhedlela umnyaka ozayo pho uliphatheleni asixoxeni zulukandaba kunjalo Mabras.
Aiwa, kuneo vachangu vakupinda mchirongwa. Tino kuchingamiza ipano pa chirongwa chedu che Live Talk. Tishuona isu kutita kushika pa kupera kwe gorerino ra 2019. Saka tishange trikutari sauti jii, shaka itika ilo gorerino. Shwa mchiri kurangari la umunyika. Tinoona kutita kawana vaembo wa mtunga miru wenyika. Varopa Mugabe vachishaya gorerino. Tikaona shwa kare munguwa ya fura. Parejino vanachiremba varikuwa ni kwa ivo. Vasiri kukwansa kuenda kumabasa vachiti ivo. Mariza varu kuhora, hazisi kukwana, takawana zwakari, tichitaura yesu na Dr. Magombei, ndoji mwishaka itika ipopano pa nefenyuru ye Studio 7. Atitange tine mipopano, tichuone sana, nasitaona yesu mai Mary Chiwenga, kana utimubaiwa, mukazi we wa General Constantino Chiwenga, vachinzi iwo varu kumboramba, varu mchisarira, ivo soenda pamberi pedare musuwa 14. Saka jimoja, tichange tili kukuru kue uda, tutakunzuko kwa muri, kuti imi ranga rakamira sei gore rino uyezve zvii zvamakasangana nazvo vachinji vari kuchema chema vachiti ivo mitengo yezvinhu yakanga iri kukwira zuva nezuva mitengo yemafuta ekufambisa yakanga iri kukwira tingati viki neviki zvinoreva izvo kuti vazhinji vanga vari kutarisana ivo nemaomero ezvino munyika saka zvimwe zvezvinhu zvatichange tiri kutarisa uyezve taita rombo rakanaka tine mutori wedu wenhau kwamutare awanikwa iye achitaurawo nevagari veikoko kwamutare taona ataura nameya veguta rekwamutare achibvunza iye kuti zvazvakamira sei pagore irori ra 2019 regai timbonzwa kuti vatichive kwamutare
isusu seguta so far atina chatinga kwanise kubata kuti ichi chiri pano chataka kwanisa kubenefita kubva kune mangoda akawanikwa kwachiyanzwa hongu vanhu vanouya vachigara muno vachienda kwamutare but isusu seguta kuti tinyatsobate chatinoti chiri apa ichi chatakawana kuburikidza nemadiamonds hatina ende izvozvo ndo zvimwe zvatiri kutarisira kuti dai zvakwanisa kuti zvigadziriswe taitotarisirawo kuti pavakanga vauya vachida kutigadzirira one of our markets also market yekusakubva kuti yakwanisa kunge iri project yakakwanisa kukurumidza kumhanya zvakanyanya pari project iyoyo kubva ndofa yane gore yakamira pari zvino inotori nemamwe marata akatorwa zvakare nemwe dutu mpengo haasitori napa hapasati patogadzirwa zvakare ende ndezvimwe zvatotarisa kuti investment mari iyo yanga iri kuwanika kwachiyadzo ikwanisa kusumudzirawo nzvimbo ino even kuwanikawo kana park chaiye yekuti vanhu vagare mabhenji zvavo atinotaura kuti inonzi Diamond Park kana tichi kwachiyadzwa iripo ine mamutare muno hatina chinhu chakafana naizvozvo ishungu dzedu kuti dai takwanisa kuwana panhu patoona kuti madiamonds akwanisa kubhenefitawo vanhu vemamutare zvakanyanya
dzigore rekuwanikwa kwakaitwa madiamonds taifunga kuti nyika yedu ichasimukira kuburikidza naizvozvo asi tikazviona tinoona kuti kubocha kwamarange kwakawanikwa madiamonds iwayo hakuna kana chinoratidza kuti hakuna zvikoro hakuna migwagwa yakanaka hakuna zvipatara zvinoita kuti vanhu vafilewo vanhu vari kupiwa macontracts ekuita ekuchera madiamonds iwayo vari kungouya kuzoluta vachienda uye tino fungidziro yakasimbarara chaizvo yekuti vanodya nevakuru vari muhurumende saka zvimwe zvinhu
aiwa apo tiri kunzwa kubva zvine zviri kuitika kwamutare vari kutaura ivo vari kuchema chema kuti kunyange hazvo iriyo nzvimbo ine mangoda asi guta iri nevanhu vacho havasi kuwanikwa ivo vachiwana rubatsiro runobva ikoko kumangoda saka pindai muchirongwa monyora zvakare nhamba dzenyu ipo pano pafacebook page yedu yevoa shona kune avo vari padandemutande reintaneti makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tigokufonerai mupinde muchirongwa.
Now we've got some news that is coming out here. The Minister of Home Affairs and Cultural Heritage is said to have written a letter to the Censorship, Entertainment and Control Unit, asking the unit to actually intervene in the launch of an album by Wallace Winky D, Chirumiko. Now the album is titled Njema. So according to the ministry, I quote, it is understood by the general citizens of Zimbabwe that his music is now political, for it carries political messages that are incisive. The album launch seems to be an opener to a series of destabilization programs as outlined by the enemies of the state. The song Ichibita, among others, a clear attack on the authority, as has been Kasong Kachecha. So we have not been able to contact Chirumuko himself, so we hope that the ministry is going to clarify on this issue. So we normally give you even some breaking news and all those kind of things. So, but we've got an audio of people who are talking about Ugutikambe, Umyagoza, Uyabuba Pateren. So I guess this is when Abantu Bekuluma Ngaloku, so this is Ngena Gekuklerulet. Kunjalo. Yes, sadinga ke sizukuthi uproducer wethu
angathi yena bochelo amacala enkohlakalo amacala abo avolela emoyeni izakhi engikubonayo ngibona ngani abayenze i follow up yamacala abantu beinkohlakalo ebabophileyo i follow up yakhona ikuthatha i case number yomuntu lo obabophileyo bangathatha i case number yomuntu obabophileyo sekusiba le reference ukuthi lanxa usucungula kumbe usudinga ukuthi i-case number so and so iyenziweni kwathathathathelo bani ngicala lo muntu lo wenkohlakalo ngiba ngani kungaba ngcono likhuluma lo moyo lapha egwandi enhwadi ngiyabonga.
Ninjani msakazi basakazi bonke besitudio 7 ninjani mpilo? Hayi mina mphilile basakazi. Hayi khizimo sibe right siro thinking out hey siseyismart siyekhaya hey.
Mina pepsano sangweni ngisejohannesburg ngokuphuma ekhaya ngisenkaya ayikho into ezoshintsha ngo-2020 ngoba vele lekhe kusele nalabo bantu labo akade bekhona since 1980 so yini esiyi-expect ukuthi izoshintsha ngo-2020 ayikho into ezoshintsha as long kusaphatha iZANU-P F
ayi ukhuluma umgcini dladla osuke lupana emzona K4 kodwa kwathi ezinisebutswane econcistown yabulolo alinjani basakazi bakasithuthwe 7 hayi thina siyaphila banjani abanye hhayi umnyaka lo imvunzimela sibili hhayi ubunzima okuthi lapho engikhona thina singabantu esenza ama-peace job anje hhayi lo nyaka bekuwomile ama-peace job endaweni yabutswana hhayi ma-peace job bewomile asazi ukuthi omnye ozayo uzasiphathelani.
Ye labo ke ngabanye abantu abasithumezela imilayezelo yabo yama audio besitsho ukuthi umnyaka ozababona njani. So marvelous that those are some of the people that sent us messages. And kade ngikhuluma ikuthi ke uWinky D sizwa kuthiwa ke kule nkinga inkinga enkulu album yakhe lethi Njema ungazane sokumele zimkhalele sizwa kuthiwa ke umanager wakhe usemapholiseni sikhuluma khona manje ku-CID Law and Order. So siyabona njalo ke kula bantu abalokhu betwitter ngakho kolokhu baninenge okunye omangalisayo. So ke sizaludinga lolu daba siqeda lapha size uthi luya ngaphi. So zulukani ndaba asitoven.
Aiwa tiri panyaya idzodzi dzevaimbi tine mutereri wedu mukuru top fan wedu akatanga nesu pano pa studio 7 kubvira 2003 abva ati ndi Donald Mamboma hanzi tetema vi and mukoma Gibbs muri sei ko musakanganwe kufa kwa Samanyanga. So Gibbs we omitted the death of one of Zimbabwe's greatest singers, Oliver Mtukudzi. So Donald went on to say, please don't forget that this is one event that happened that left a lot of people very sad. And we saw him being given a hero's burial. So thank you so much, Donald, for reminding us. Yes, tangatisina kunyora kushaika kwa Samanyanga. Oliver Mutukudzi takaona vachitisiya iro gore rino saka vari kuti ivo shuwa gore rino anzi pasi hari guti ndokutaura kwari kuti so thank you so much Donald. Saka kune vese vari pa live feed yedu pari zvino tinokuchingamidza ipana Kelvin Mindu ari pano wagona chitova hanzi simavi how are you aiwa inini I'm okay. Simeon Banda hanzi muri seiko vachamarari nevateereri vestudio 7 ini ndotamba hangu saka nyorai namba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu. Vagava mutandavari vabva vaisa zvatataura vaisa namba dzavo nemacode numbers avo. Eunice Ncube ari kuti muri sei tirikuona Donald Mamboma ndiye atinyorera nenyaya yaSamanyanga aiwa tinotenda. Bernard Bvukumbwe ari kuti muri sei tete kana paine zvimwe zvakaitika iro gore rino zvamunofunga kuti tasirira munogona kunyora togona kuzviverenga ipo pano. Fungai Mataruza ari kuti good evening VOA tinotenda nechirongwa. Top fan yedu Elder Perians a hard year indeed politically it is only getting worse. Chitemerere ari kuti makadi aiwa kuno tiri wadi yedu. Michael Mapipi ari kuti pakaipa munyika muno. Leon Gezi ari kuti muri sei zvenyu uko Zimavi naDube. Ndiri kukubatai ndiri kuno ku Cape Town. Aiwa isu kuno tiri wadi wadi. Tiri kutarisira kuti taamuzuva rechipiri. Tasarwa ne one day chete kuti tipedze 2019 tipinde muna 2020 kana Mwari vakatitungamira. Saka pindai muchirongwa muchitiudzwa kuti imi ndezvipi zvamukasangana nazvo iro gore rino ra 2019 zvamukada kuona tichikurukura pamusoro pezvazvo.
Yes, yabona ke silomalume utamu okagwayi kunjani nge mfowethu kuna ngapo ke Canada silethemba lokuthi uyaphila uti lami ngikhona ngibukele mfowethu. Timhlabangane utamachono Dube kunjani kuna ngapo lapho khona mfowethu ubona njani umnyawo obuyayo. So ke khuluma khona pasizo tobe pandama la uti linjani VOA. Siyaphila kakhulu ke kwini lonke lisibukeleyo khona manje ndingabe likhona kuFacebook libe khona kuma websites ethu ndendawoni nje ezijeneyo ndingakhohlwa phela ukuthi lisithumezele imlayezelo yenu kwezithi siyibale. Kuzobuya ke uvelaphi Sindi Moyo uthi yo that's a lot of things bekunzima lo nyaka ngakho ke silethemba lokuthi umnyaka ozayo uzaba ungconywana. Giant Nyati uthi salibonani ngibukele ngikwele Botswana kunzima okunye okumangalisayo. 2019 bekungani kutitshele kanzima 2020 aswasti kuya ngapi. So kuthiwa usile khola kubani
anzi tina khola varipo panare. Hello khola.
Hello.
Ye kuthiwa ngukingston kwalapho secingweni. Kingston kunjani?
Mina ngiyaphila kunjani baba?
Ngiphilile ungapho kwalapho Kingston.
Ngilapha egogwe.
Ye kunjani egogwe uyahlanyela ujinda kwalapho?
Ya sasa yiki manje hayi izwi kasifuna ukuthi line kulonyaka kuyafiyo.
Kunjani?
Ah kula zulu nduna.
Ye manje umnyaka obuya bona njani mfowethu?
Mina mbono ukuthi kuzaba kunzima kakhulu uza umnyaka ukuthi sizasela ukudla sizasela imali sizasela imfundo sizasela konke. Amboni ukuthi kuzaphatheka ngani? Hayi phela ukuthi inkosi isibuzise sibili hayi lapha siyafake njani hayi ukuthi idola ithi ngiyabuya ngasinxaseza amboni ukuthi idola iyancedisa kanjani ha umnyaka ozayo hayi siyafa nduna.
Manje Paul nalingenzani ungenzani phela koni two spills uphila njani kona
alapha siphila ngokuthwala into lezi zamadona lezi manje iyazi ukuthi ifiwe leyathi engayithola ngapi ithwele kakunda umsebenzi yabo ukhona kudalana lowo ukuthi ungathola umumbe uhambelao kumbe eganyini uhambelao kumbe kulimango uhambelao kumbe ekana kumbe ngapi kanti idizini lakhona liyadula akhula into ongayothi ungayibamba kanjani.
Hayi siyakuzwa kakhulu phosi lokugcina mfowethu.
Ugcina mfuna ukuthi mbengelela abantu abangibazayo amaprogramu oborukobo labo labanye o-Livingstone o-Millstone ukuthi hayi madoda asisebenzeni kade kade sincedisane singafa singabambisana kahle.
Awubonike mfowethu sibonge kakhulu Kingston ungatshelela kusasa khonapha egogwe.
Yebo baba ungikhumbule kusasa ngikhulumela we futhi.
Hayi ngibongile kakhulu udingela ukuxaxaxa konabo babayi
baba.
Alright, bye bye. So that is Kingston. He says he doesn't see a good year in the coming year. So he says people already are starving. People need some kind of help, you know, in terms of food aid. So he says the rains are just hazy. Like there's almost nothing, according to him. So the agricultural season says, he says it looks a bit bleak, you know.
Regaitendere mberi tichiwani kwa esu tichiverenga shamuru kunyora ipo pano pa Facebook page. Tutona kutora mkana uyu. Wokutenda vese vanugara vachiti tigira pano pa Facebook page. Duye VOA Shona. Kunyangwe zvinzvaka oma tinoziva kuti data riri kudhura asi vanhu vanogara vachiuya. Top 10 yedu Elder Piri ndovaye vati very hard year indeed. Leon Gezi anzi muri seiko zvenyu ikoko ndovati vari ku Cape Town. Michael Mapipi ari pano Makuramini anzi pakaipa zima yaoma. Lamek Mufushwa anzi simavi muri seiko yenyu musakanganwe kufa kwehero Dumiso Darengwa uye Concord ne Falkram of the pith. Wataura chirungu mkoma bana. Business account. Arikuti muriseiko good people here. I'm doing well. I just want to thank goodness for the Lord. Nekuti chenge itakuva muneja kawanda shakaipa. Zita Howard people's darling. Dirikuno kujoza ku Kempton Park. Christopher Katesi. Arikuti chamisa na ED. Ngaba taurirani. Zvinhu zvifambe munyika saka kuna mukoma Christopher vari kuti ivo vari kudanha urano. Deben Chawanda arikuti I'm watching you live from Pretoria, South Africa 2019 yanga isina kumira mushe. Tiri kuvimba nenyasha dzamwari kuti 2020 ichange iri nani. Aiwa pane vamwe vambotinyorera tisati tapinda pachirongwa chedu asi ndiri kunzwa kuti tina caller ripo.
Solomon.
Hello caller.
Makadiko.
Aiwa tiri wadi tukutaura nani uye zvemuri kupi?
You are talking to Solomon Gwerevende from France.
Ehe, kwakadiko ku France uko mukoma Solomon.
Ku France kwakanaka zvikuru.
Ehe, tipewo maonero enyu yanga yakadiko 2019 uye zve muri kushuvira zvipi 2020.
Maonero andakaita 2019 angari makata chaiwo chaiwo takasangana nematambudziko akawanda uye akasiyana siyana zvikuru takanyanya kutarisana nenyaya dzepolitics takatarisana nenyaya dzeeconomy vanhu vakatambudzika zvikuru kwazvo zvinonyatsokutobatika uye kana kuti zvatingati muchirungu zvino zvine yatinoti concrete evidence. Saka vanhu vakasangana nematambudziko ekukwira kwemitengo matambudziko ekuchinja kwemaretsi emari matambudziko akaita maybe say sudden change of the currency especially with the particular reference to the use of maybe US dollar zvakanga zvisinga tarisirwe nevanhu kuti zvingaitika there and there or sudden. So as a result, zvaka affecta vanhu vakawandisa uye zvaka affecta even ni ma institutions and business entities zvakanyanyisa. Saka ndandichishuwira kuti dai zvaigona mugore ratatarisana naro iri paitwa zvakawanda zvakasanganisa maybe a reflection on issues to do with economic policies or a review of economic policy so that maybe we can find a way forward of rectifying these challenges which people are currently facing.
Aiwa. Maybe taura yenyu muchitaura mazwi ekupedzisira.
Okay. Ndingangoti muchidimbu chakanyanyokosha maybe chingaibatsira apa ndechekuita solution to the problem that are being faced in Zimbabwe.
Aiwa, pakanaka chaizvo. Muve nezuva rakanaka mhenu kana paine vamwe vamuruda kumhoresa.
Ya, vekumhoresa ndina wekutanga ndoda kumhoresa mukadzi wangu Naume Mudzingwa ari kuZimbabwe kumasvingo nemwana wangu Tadiwanache. Pamwe chete nevabereki vangu mai nababa Gwerevende vari kuBuhera pamuzokomba.
Aiwa, tinotenda tinoshuvira kuti amane shamwari dzenyu vari nani zvavo kwa vari kumasvingo uko.
Tatenda zvikuru.
Okay, thank you so much. Bye bye.
Yes, ngakaike ku Donald Mambo masizo kutake sibomunye osecingweni kodwa ke ngicela ukubala message yodwa. U Giant Nyati uti salibonani. Ngibukele ngwele Botswana kunzima okwenzakalele lonyaka ngo 2019. Ku 2020 sibona ngani siyabe sithola amagato bavuzayo njalo. Musa Mazibuko uti litshona njani Dube ukuthi kona umnyaka ka 2020 uzabunjani izanu sabusa asibona ukuyaphumani. Kwabela kufana nje. Wiseman God knows Nyati uti ngikona nami Dube kona hamba ngibukele ngise Gauteng Hillbrow ngiphuma eKezi eMapisa kunjani lapho khona kona ngapha mfowethu. Uza Modube uti Zimbabwe will never be all right. Kusasa kumbe nini? Zanu nga sabusa. Utatendela uti hello bafowethu. Yes, Dr. Stu Donald.
Ai what no kuchingamidza hii muchirongwa mkoma Donald Mamboma.
Matete mavelas na mkoma Gibbs mazwela se.
Ai what a square. Taurai tins gwende zvipi zvakakubata iro gore ra 2019 iri.
Zvimwe tingataura zvichinzi zvimatunge gwenyika kuti
nhare dzenyu manje mbofambai fambai toni.
Halo.
Nhare dzenyu hamenu zvari kuti asifambai fambai mbichana.
Halo.
I regret to go call you back. Isai yenyu phone pass will call you back.
Alright.
Yeah, sorry mambo masiyamkhulu so mambo mabhele kutale khona lapha. Yeah, sibona ke uSidney Ncube uthi baba Dube ngibukele ngikhona lapha emsazweni lani lonke. Umandla Mkhonazi la ukhona lapha phela eUSA. Kumbe singazi ngike ngabona imfaniso yakhe kuFacebook engazani useZimbabwe. Bengani ukugada inqola fowethu. Unjani lapha khona khona ngapha. Siyabona ke banenge abantu lombonisi uSibanda semdaweni kunjani?
Aiwa, pane vamwe vanga vatinyorera patamboisa post yedu. Tina Lizi Mugova angati ndifonerei tikuedza namba dzenyu. Gwerevende Solomon Tafadzwa Matsia Egias Muvindi Levi Musara Noxin Tembo Donald Mamboma ndova tanga tikubva kutaura navo. Praise for Losu Joshua Matutu Washington Mabizeni atanzi tifonerei. Hadi Nelson Zuze anzi please ndirikudawo kuti mundifonere. Please, ndiri kuno ku Nelson ku Rustenburg. Morris Muhlanga ziyawena hanzi takatamba Christmas zvakanaka uye Mwari vakatisesedza kudzamara tasvika patiri pano. Inyasha dzamwari kuti tigone, inyasha dzamwari. Pamwe pacho taisangana nematambudziko akasiyana siyana uye nyika yedu yeZimbabwe iri kuenda kumagumo kubva zvakapinda vari pachigaro. Ndibateyo please. Parizvino panhamba idzi ndobva vaisa namba dzavo. Saka tinokutendai vese vari pachirongwa chedu parizvino uyezve musanete kuramba muchinyora pfungwa dzenyu tiverenge. Toda kunzwa kuti zvii imi zvakakubatai muna 2019 uyezve dai maiwana mukana wekutaura nehurumende tichipinda muna 2020 maiti chii. Tinoona mangwana muimbi Winky D anga akatarisira iye gafa anga akatarisira iye kuita gafa party pa HICC Marare achiparira iye album rake idzva rinonzi Njema. Asi asi parizvino pane mutauro wokuti anzi iye ngaamboenda kumapurisa achinotaura nyaya yake kuti zvakamira sei asi tichange tichikupai nyaya iyi nekutambira kwatinenge taiita asi parizvino gafa ranga riri kufanira kunge riri kuwanikwa iro vachivharisa mangwana kuHICC asi vati zvazivikanwa kuti zvichaenderera mberi here nekuti vari kunzi album ravo iri rine chekuita nezvematongerwo enyika
tsoke uchaiza lizve nerumandla mukwanazi kuti sakuona Dube zikesa kukhuluma ngawe rekuramba uti I'm watching you from Indianapolis in Indiana. Knowledge Mkizo Ncube uti how do I access the station of the people? I'm lost, guys. Give me these frequencies. So here are the frequencies. Knowledge Mkizo Ncube. So you can find us on Live Talk on 909 meter wave frequency, low 4930 and 15460 kilohertz short wave, starting at 8 p.m. from Monday to Friday. Zapinda futhi 909 meter wave frequency and 4930 and 15460 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m. I think unzwile Knowledge Mkizo Ncube. So nga ufuna kuti usingene usizwe mnandi nje hamba khonapho usizothi kunjani. So ke siyabona ke kulabanye abantu abangenayo baningi sibili abangena namhlanje lingakhohlwa phela ukuthi siya live streamer khona manje VOA Studio 7, VOA Ndebele and VOA Shona. So wena ulakho ukuthi uya ngapi? Ngizokuthola silotha futhi ucingweni.
Hello caller. Hello. Ai wathi what did you tell Ranani uyezwe muri kupi?
Murutara natafadzwa ndiri ku Polokwane South Africa.
Kwakadii ku South Africa mukoma tafadzwa.
Aiwa South Africa kuri nani atete.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu makaiona sei ku 2019 uye zveshuwiro yenyu ya 2020 ndei.
Atete chokwadi chisingaputsuka ma 2019 yanga yakatomera zvikuru sei tiri pa Zimbabwe apa. Ya muri dzatiri kuraramisa tiri kunoko kudai dziri kuti pamitoro mihombe chaiyo chaiyo because kubva pane zvese zvaunofanira kudya nezvekupfeka nezvese zvaunofira uchiita ndo unofanira kunga uchiita wagadzirira vari kuti kumusha hakuna kana plani hakuna kana zvani saka pa 2020 apa zvingoona zvakaoma zvakadaro shuviro yanga yaide kuti dai vari kutonga nyika yedu yezimbabwe ava vaedza kuitawo plani yekuti pamwewo tingakwanisawo kuti tidzokere kumisha yedu tichishandawo tiri munyika yedu yezimbabwe tisimudzawo nyika yekwedu because mashandiro atiri kutoita kunoku zvinotaridza kuti iyo South Africa ndiyo iri kutofamba and pakuzopera kwenguva yedu nyika ichazonge yakumashure shure kwekupedzisira
saka munoona sei 2020
2020 kana tichitarisa tiri kusaidire kuno kusouth africa kunoku ndinoona kuno zvinenge zviri nani kuno zvoshandika togwanisawo kubatanidzawo zviri zvitatu zvichibuda but kana tiri kumusha kuzimbabwe ndiri kuona vanhu vachiomerwa because tikatarisa mvura chaiyo chaiyo yemudenga haisiri kuda kunaya zvinhu zvakaoma semamiriro zvakatoita izvezvi asi hope ingoripo mwari ndewo munhu wese pamwe zvichaita
pane hama neshamwari here dzamungada kumhoresa
ya ndingada kumhorosa shamwari yangu inoitwa Maoven Nyamukubva ari parusape apo ya handofunga ndiye chete
aiwa pakanaka pakadaro muve nezuva rakanaka
ndinotenda
bye bye.
We've got on VOA Studio 7, we've got Melusi Ntini, who says I'm watching you from Kokwe. Kokwe Pela is a Midlands, eh? Aaron Makowa says, follow me right now, guys. I think he's in Zimbabwe. Then Taipan Muzi says, the people of Zimbabwe must stand up and fight for change. Then we've got Rapson Mwale, who says, njani tube, libo dlala pela wonka ma video, la ama audio, ngiyacela guys, sa idlala mfowethu, liyako sa itingatinga khonapha. Uthi nxa iseduze siyaphosela, nxa uthi khatshana ngazani kuyasiyehlula. UThailand Bings uthi watching from Dola, Zambia, kunjalo ke, sesilophol Ndlovu ecingweni. Baba Paul Ndlovu, kunjani?
Ngiyaphila kunjani, msakala?
Hayi, siphile mfowethu. Akutsho phela ukuthi umnyaka ozawubona njani?
Hayi, ngiyakwazayo mina ngendlela engibona ngakhona angiboni i-change enkulu engaba khona ngoba angithi uyabona ukuthi nje masikhuma ngomnyaka ozayo sikhuluma ngento ekhona kusasa ngo-12 and mawuthi uyabheka isimo sisatshona phansi So akula mehluko mina ngubonayo ukuthi next year singathi singabhekela change. Into ekhona nje edingekayo umsakazi eZimbabwe. Ngicabanga ukuthi if abantu beZimbabwe befuna i-change, i-change isezandleni zabo, i-change ayikho ku-government, isezandleni zabantu. Abantu abayeke ukudividana, abantu bahlanganisa amakhanda, abantu badingide into engabenza ukuthi baphume odakeni abakulo, kanti ukuthi babheke ku-government. I-government yona ayikho enkingeni, okusenkingeni ngabantu beZimbabwe. So kudingeka ukuthi beZimbabwe bahlale phansi bahlanganisa amakhanda, babone into engabenza ukuthi baphume enkingeni abakuyo. Then from there ulapha bangakwazi ukuthi bakhulume nge-change yelizwe. Ngoba okwamanje omunye udonse siyale, omunye udonse siyale, ongangokuthi inkinga seZimbabwe asikaqali ukufesana nayo. Into esifesanayo manje ilokhu esikwenza ukudlephana thina singabantu, singabahlali. Uyabona? So ukuthi ngezinye indlela i-change isesefar ngoba sisaba thina sodwa, you understand? So kudingeka ukuthi abantu bahlanganise umqondo, bayeke ukudividana, abantu babheke the real problem ekhona eZimbabwe ukuthi idinga iphi i-attention from ebantwini, idinga liphi icembu lezombangazwe elingabasusa odakeni. Whether uyamthanda umuntu or awumthandi, don't hate umuntu ngokuthi ubadla elithile, but ibheka i-future yakho labantu abakho ukuthi ifi singavotela lowo muntu mhlawumbe kungaba li-change elizweni.
So change okutsho ukuthi change ingavela ebantwini vele ngokutsho kwakho vele
i-change, ya i-change ingasuka ebantwini ngoba okwamanje angiboni mina ikiza niphefu ngwayo ayila i-change. Msakazi, khumbula ukuthi from 19 I'm sure lobo ungazalwa or wesizela, I don't know, more zibe umncane from 1980, how many years now? Do you mean ukuthi usazoba le-change ezolebeza niphefu ukuthi ngabe ihamba ngenyawo?
Yeah, I think ngo 1980 ngase ngilama 20 kona manje ngase ngikhokhe blind.
Ukuthi manje sizofuthiye kunjalo kunjalo.
Drop point, ngibonga kakhulu Paul.
Hayi, yabonga nawe.
Ube nomnyaka omuhle, omutsha omuhle.
Hayi, kakhulu msakazi, mhlawumbe sizobona i-change njengoba nje siyaqala ukungena into lethiwa ngo-2020, 2020. Ngilakhe mkhulu kakhulu ukuthi abantu bathole inombolo efana naleyo besaphila.
Hayi, siyabonga kakhulu ke mfowethu, ungathina kusasa
Ya, ngibonile nami.
Yeah, so that's Paul. He's laughing because he was saying that maybe in 1980 I was not born. So I was telling him that I'm a brand new second hand, you know.
I can imagine. So, anyway, let's take a look. I understand we have Egias Muvindi. Makadiva Muvindi, tinokuchingamidza ipachirongwa.
Sina nemurayidere sisamave mamuka sei nekuswera.
Aiwa, ataswera kunokuya kumatutu, saka ataswera edu zvakanaka. Hatipewo pfungwa dzenyu, 2019 yanga yakamira sei?
2019 yanga iri nani zvayo. Kune, asi ndinoona sekuti yanga iri nani kune vamwe vari kuno, because tiri kuno kuSouth Africa. Asi kune vabereki vedu vari kumba, zvinhu hazvina kumira zvakanaka, yanga isina kumira zvakanaka.
Mhm. Ko 2020 munoiona ichizodi?
Maonera angu pana 2020 apa zvakutoratidza kuti futi zvakangoma kana pakasaitwa nhaurirano dzakajeka dzekubudirana pachena pakati pehurumende yedu, nekuti maonera andiri kuita ini kuoma kwese kwakaita zvinhu nekuchema kwese kwatiri kuita isu zvizvarwa zveZimbabwe. Ndawe kuti hurumende yedu inenge isiri pachokwadi nezvinhu zvayo nekuda kugadzirisa gutsa rozhinji, nekuti dei yanga ichida kugadzirisa zvinhu ka kutaura kuno tingadeita pane imwe stage, pamwe kutaura kuno tese tingadei takadzokera kudzimba taakushandirawo kunyika yedu tichikwanisawo kuita icho neicho tisinga neteki semanetekera atiri kuita. Nokuti katarisa izvozvo izvi tisi nemaomero akaita zvinhu, chikafu kumusha, tiri kutoshandira chikafu kuvanhu vari kumusha pari zvino.
Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii takatarisa iyo 2020?
Takatarisa 2020 dei ndaiwana mukana wokutaura nehurumende, ndaikwanisa kuti ndivataurire kuti dei vakwanisawo kuita serious, vaonawo kutambura kuri kuita ruzhinji. Nekuti ngavasatarisa kuti vari padhuze navo vari kuti zvinhu zvakanaka, nekuti maonero andiri kuita ndekuti havasi kutarisa rumwe ruzhinji rwese unova iro Zimbabwe yese hee vachitarisa ruzhinji rwese ka vangade vachinyatsoona kuti hazveshuwa vanhu vari kutinetseka asi ivo vanoona sekuti zvinhu zvakanaka vari padhuze navo vari padhuze vari mugavhenmendi imomo ndo vanenge vachidya vachiguta vachiita sei saka vanoona sekunge zvinhu zvakanaka ende zvagara munoziva kana munhu ariiye ari kudya anofungidzira munhu wese akaguta
aiwa chikwazisai hamane shamwari tinzwi
aiwa ndinotenda ndinoroda kukwazisa hamane shamwari ndichitangawo nemhuri yekwangu kwamuvindi kubhuyera mhuri sei ikoko vese vanondiziva vanondifarirawo vese nemi vana sista mavhe ndinokutenda ichose
aiwa
pinda muchirongwa
tinokutendai munogara muri pano musanete gore ra2020 rambai muchidzoka ipo panapa
aiwa pano handibvi nekuti ndipo pandinoona chokwadi chese ndopanotaurwa nhau dzinonyatsokufadza dzino dzisina kwadzakarerekera
aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka
We've got ZANU-PF Central Committee member right now, and that is Joseph Chuma. He's in Victoria Falls. He's attending a carnival, so we have requested him to join us for only a few minutes, and he says he can't continue after those few minutes. So, Mr. Chuma, just briefly, we are looking into 2020. What are your expectations as a party and as a country?
I will tell you my one and uttermost expectation as a person, and that expectation is that how I wish that people would come to the table now. We've identified a lot of problems that our country is facing and going through. I think 2020 must be a year whereby people now come back with solutions and solutions and solutions. We've got a president who's willing to listen. We've got a system that is willing to embrace. Why don't we take advantage of that? For the betterment of Zimbabwe, we need to now come together and say, let's offer solutions to all these problems that we have. Sit down as brothers and sisters, as Zimbabweans, and come up with ways, strategies, whatever you can want to name it, that will make Zimbabwe a better place that we want it to be for ourselves, our children, and our children's children. Once we do that, then we will have moved them a mile longer than what we should we should have been doing this past 2019 year. So the 2020 year must be a year of revelation, a year of solutions, and a year of working together, irregardless of whatever party you belong to, be it you are from ZANU-PF, MDC, ZAPU, or whatever party. Let us come together and put our heads on the desk and proper solutions for the betterment of Zimbabwe.
Ye kodwa ngisindebeleke sikubuze khona ukuthi wena ubona njani nxa usukhangela sibili abantu bakhuluma njalo bakhonona babachuma bathi ababoni vele kusiba lenguquko ilizwe lingazani lomnotho obhidlikayo lento ezinjalo so wena ubona ngani inguquko yangikhona iyavela ngabuchuma
sesibonile inhlupho ezisibambileyo njengelizwe leli leZimbabwe izinto zonke ezisikhathazayo sizibonile okusokuzaba yimpumela yokuthi ngiyafisa ukubana umnyaka lo ozayo ka-2020 ube ngumnyaka wabantu abazabe bebisa khona ama-solutions esingakuthi mhlawumbe ngesintu abazabisa khona imizamo yokuthi siphume enhlupheni zonke lezi esizibonayo singavele sikwenze lokho singakhangeli amabhathi esiwagqokayo amabandla atshiyetshiyeneyo ungabe ngowezanu-PF kumbe ngowe-MDC kumbe wangabi into eqakathekileyo emqoka yikuthi silomongameli olalelayo ofuna ukulalela ode ngabizwa uyashabela afike sefikile endaweni eziningi simbonile kobulawayo ebuya wahlangana labantu abama-civil society organizations labana ebakukade ngesikhathi sikababomgabe vele kwakuyingwele engonyama kungabonani kodwa yena simbonile ehlala lapho o-Jenny Williams labana abehoza namanye amagqosi atshiyeneyo ezama ukudinga ukuthi kanti singakubamba njani okuyinto lokho so u-2020 abe ngumnyaka wona lowo ukuthi bona
wonke umuntu kazizwe elelungelo elekufanele ukutona abise imizamo esingayenza yabona impendulo esingaba lazo kunhlupho lezi esilazo njengeZimbabwe singavele sikwenze lokho ngizabe sesithuthukise iZimbabwe.
Yes, ukhulule khonapho
kumbuzo toda kutombonzwa zvecarnival nokuti ndokwavari kwakamira sei kucarnival kuVictoria Falls kwamuru.
Andisho carnival hangu indiri kumusha tichikuita ameno kuti mishona inoziya tichikuedza kurangarira magamba yedu emhuri yedu but Victoria Falls ndambopfuura nako kumusha kwandandichienda. Aiwa vanhu vari kufara, ndaona kune varungu vanhu vatema vese vanga vari vese together. Saka ndaona kunge spirit that was very festive indeed, and we commend that vanhu vechiuya vechipara kudaro. But ndazvipfuura ndakuenda kumusha hangu, but mangwana ndichaedza kuti vamwe ndingatiza kumusha ndimbodzoka kuVictoria Falls ikoko kucarnival yacho tichimbosvitsa 2023 ikoko.
Aiwa, tinotenda muve nezuva rakanaka.
Yes, bye bye. Quality. Bye bye. Yeah.
We have a caller. Mm-hmm. Hello, caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Tukutaura nani uye zvemuri kupi?
Ndiri ku South Africa, mudzaro naLevi.
Taura itinzwe mukoma.
Inini hangu ndirongoti chimiro chekumusha kuti chimire zvakanaka.
Mm-hmm.
Hunge ZANPF neMBC zvasangana zvataura pane maanzazi pape kuti nyika iri ingafamba zvakanaka. Saka pane need yekuti pave nekuzvininipisa zvakare kuna vamunangagwa vagare pamweche navachamisa zvinhu zviite zvakanaka, because mamiriro azvakaita azvinamira zvakanaka zvachose.
Mm-hmm. Makakwanisa kuenda kumusha here pakisimusi apa?
Nda gara ndiwanzoenda hangu mupa Christmas, ndiwanzoenda kumusha every January.
Mm-hmm.
But ndanga ndiriko ndakaenda kunhamo yasisi musi wa 6 ndikadzoka musi wa 19.
Aiwa, nematambudziko. Makatarisira chii mugore ra2020?
Mugore ra2020 ndirongoda hangu kupave neshanduko. In fact, ndoda kuti ma main political actors munyika medu have a more progressive, because my problems are they standing and no longer gathering up about political level. This is numbers are not.
Mm-hmm. Pane vamungada kukwazisa here?
Ndoda kukwazisa mai vandakasiya kuchivhu, mai Rukato nemusikana vandakasiya agere navo anonzi Roslini Mpindu.
Mm-hmm. Mati mudzimai wenyu here kana kuti?
Nomusikana webasa agere namai.
Alright, okay. Aiwa, pakanaka pakadaro, muve nezuva rakanaka.
Tinotenda kwamurume.
Bye bye.
So it's good that he can still remembers that there is a mate at home and says
very, yeah, inspiring. Hi. Indeed, yeah.
Mm-hmm. Unkosi nati Chingandebele uti siyabonga Studio 7 uba lani umnyaka ka-2019. Belisethulela indaba zeqiniso, sizahlala selisekela ngo-2020 siyabe silani nsuku zonke. Siyabonga kakhulu ke Nkosi nati Chingandebele. He says thank you Studio 7 for giving us very balanced news. And then we've got John Kumalo. Kumalo, kunjani? Uyaphila Kumalo? Sondela efonini kuye. Sondela efonini Kumalo.
Yebo.
Ye, ubona njani umnyaka ozayo?
Umnyaka ozayo ngokubona kwami kuzoba nzima kakhulu.
Mhm.
Ngoba into esikhala ngayo ngamanzi. Then khona manje isikhathi sokuthi nga imvula ina ayikho. Kushuthi siyongena kuwo lonyaka singena mvula, singena lutho. Kukhomba ukuthi kuzoba nzima kakhulu, and nala eSouth Africa nakuBotswana lapha ngiyabona ukuthi kuzoba nobunzima kakhulu kubantu baseZimbabwe. Kube kuya ngami nga abantu bebambana bazama ukulanda ingozi le ezayo, ngoba la eSouth Africa akusaphileki. And then eBotswana nakho akusaphileki, bakhala ngokuthi sebathathela umsebenzi. Kube naleyo msebenzi ayikho. Njengamanje akusena belungu la eSouth Africa, amapulazi wonke ma uhamba lapha akusena belungu. ivijana le esele yabelungu baba bambe inkunzi baba tshontshela baba bulala nami bayaphuma futhi nawe uma ungumuntu omnyama uma ungathi uvusa ikhanda uzama ukuhluma bakubamba inkunzi bayakubulala manje kuyakhomba ukuthi unyaka ozayo uzoba nzima kakhulu.
Hayi, thosela ukugcina ke baba Khumalo.
Ya, elokugcina nje engakusho ikuthi abantu bakithi ngabe bambane ngoba ekhaya khona siyakhomba ukuthi asibambaneni sibuyelene ekhaya kusese nesikhathi silungiselele ukuthi njengoba kukhona izipompo zamanzi lapho bazithengisa zisachiphile sithenge zona sikhipha amanzi ekhaya silime yikho nje ngila ukuthi ngabe siyakwenza thina esilana ngaphandle kwelizwe.
Hayi Khumalo, sibonga kakhulu, ube nomnyaka omuhle omuhle kakhulu ba.
Ngiyabonga baba, ngibonga kakhulu nami ngiswele imilomo ezinkulungwane. Studio 7 aqala ukuyilalela ngabo 88.
Yebo phela.
Yeah.
Hey Khumalo baba, thank you so much. That's Mr. John Khumalo. He's saying that his major worry is lack of water,
mm-hmm.
and then other issues. He says people should be actually united and go back home from South Africa, because in South Africa, he says, life is tough.
Mm-hmm.
Now, people in South Africa don't want them anymore. And in those farms occupied by white commercial farmers, he says there's no longer any work there because some of them are being beaten up and, you know, all those kind of things. So he says the best solution is to go back home and revive the country.
Mm-hmm. Ah, we have Mkoma Donald Mamboma back again. Talk Chingamiza in Mfaro Mkoma Donald.
Hello, this is Mavela. I'm Mkoma. Mavela, see.
Ayo hata square multipawo maonero enyu zvizva kakubata i2019 iyi atakusiya.
Chini chakanyanya kundibata sete mavhera. Musi wa 23 January gore chitanga iyi. Kusiya kuti kurashirwa kwatakata nawa mutukudzi kwakandigwadza zvingaitika. Zvino ndombofunga kuti ko imwari wakafunga sei.
Mhm.
Asi kutonga kwavo hako hasina zvatingaita. Ndochinja ndo chakanyanya kundibata zvakanyanya mugore ratasiya iro.
Mhm.
Kurashirwa kwatakata nasa manyanga. Then the way I do swim, I think that I do before I think I switch back and I get up and I need to wash it up and I need
it.
Because you see, I'm going to get one of them, Gabio, the swimmer was a guy from Gorizne. I see Shakanya conditioning, I can do Nathan. I was no share what was the last one when Nasaman got a guy to. Ah, bondaka gwadziwa kuti mazira zvandiku nekurai.
Mhm. Aiwa, pakanaka pakadaro.
Kuti zvoinawo kuzokutambura kuri kuita vanhu munyika kuti mazira kana indication yekuti gore rinotevera ratoda kubata mangusira mangwana iri. Hapana picha kati yachinoratidza kuti chingavaringavara kanakira vana veZimbabwe nokuti zviripo sofaka, hapana chati yachinja. Nokuti kana zvinhu zvakangomera zvizvi. Hapana chingati pa hope nokuti maitwa tachingoita zvinhu ndiwo saka tina exchange yatingatarisira.
Mhm.
At the moment, there was somebody to go to Pinda, Tringo Pinda, Gorilla, and find that I would have ringed it away. So we had set up Tapan's out to these years. I am going to make a decision, but I was at least at the winter to implement a green special of Kuram Cabinet. Nakabu was then sitting in the Kuram Cabinet, Yam Nangago, I'm told you, the Deputy Minister of Information. But it's running glass tower, I don't know if you're going to Sushuka. We are far from the finishes around Siskebu. Kena ni chapu chapu. Tiki kure tiki mapela zogudi zinoto na nda kwa chini chapu chapu. Bini gani kusindia na kwa wajazo kumbi na dzima ni kamba tiki na kupasiri zia tiki kure tiki mapela. Patri gani kuchesa ati na kusora kana bini gani du ati patro tiki na yo patro tiki.
Mhm.
Ati ati kuona zizi ground tiki mapela zapana kana chini tupa wofu kuri chini gori na 2020. Ani singa zidi kasi no kana wajingo da rauti pola diaje wachita rauti mafita wewe zawa kumbwa kwa wakufiri hutumpra zipeto. Aisha zenge nimbe udaro hapana chinobuda kuti mazira zvataurira nechokwadi achiputuka
aiwa mashoko makukutu chitaura yenyu 2020 makatarisira chiimba mamhorisa amane shamwari
ah ndachingokumbira kuti kana mwari arambe akangoti vhuriawo mizuno kuti tikona tikona sakara kuri sekuru South Africa
homa
sezvinini savari kunoko vari kuti varuda kuvari kubvisa nenonzi Border Management Authority BMA takaita iki bill rada kupasa ku parliament kuti paboda pachinge pabviswa mapurisa yatinoona vamwe varinoshanda pacho inonzi boda zvokuti vanenge vava under one roof vanhu vanenge vachishanda ipapo uchimizi kuda kustrendena kuti vanopinda munyika yemunoku South Africa vachibva kune dzimwe nyika like Zimbabwe inenge kutambura nevalaudi inenge yakulimita maitira maoni vandozviita saka ndokukumbira wangoti dei kuti mwari vangoti zvavo vasanyanya kuzoomesera
Aiwa mashoko makuku tuchimoresa ya manesha mari.
Ndeko kumorosa vanonzi vazhiwaya vari kuenzi kusondira kuno kurasi bedi kuti pere mukuru wechidzidzo chenyu vabota vane makusenya vachindi kuti kuti pose vo chingo ebarano. Zvana takatanga kare plus hai havatava mhuri imwe chete. Plus ndiri kufarira hangu chidzidzo chenyu nepe nyoro notevera vanhu. Vakabva mupobedi bevoya kumashongo vari reporter. Kanyora ini muchiveri namba dzangu dzinenguva muchidzidzo kuti tikutira reporter province dzidzo sara. Kukati mukoma gandi maramba saka ini kuteerera kwamaita ikokuva. Nepenyuro yandiona kuti hai nepenyuro yakasiyana nedzimwe nepenyuro dzandoziva
ndoda
kumhorosa vanhu vekwamamboma ndoda kumhorosa vose vanondiziva nevatengi vese vestudio 7 ingoti
aigore
ra 2020 rakanaka vestudio 7 mukoma jonga kande miri ende mazera zinochanga yauye mukoma chris gande mutungamiri ngomo mike hove tatenda gumbo chetesta ndechive changa vese vanhu vandasiya ndimi yake nema mainjiniya nemaprojisa enyu nokuti muve negore rakanaka nokuti munoita muno makashanda zvakasimba chaizvo.
Aiwa tinokutendai mukoma Donald, munotipa manyemwe, munotipa samanyemwe akataura samanyika samanyanga wamaa muri kutaura muchakabvu.
Ndinofara nenhepenyuro iyi nokuti handigoni hangu kutenda tete mavhilaza ndinongoti muve negore rakanaka muchingoramba muchingotoramigwa. Ndotendawo nemaripota enyu ari kumaprovinsi akasiyana siyana mukoma Loida Moyo kumataurai shava mkoma toma chiripasi maike ukari yati nika kanga udiki King Kalu
muno wazi ya vese shiwa muve nezwa rakanaka na yavoko vanofaro nekuti hazvisi nyore kuti vange tichikupai nhau zuva nezuva takutosvitsa kupera kwesenchuri inoi pano mangwana tinenge takuno kuzoenda ku 2020 musi wechitatu tinoita tova muna 2020 saka tinokutendai kuti makabvira nesu kure uko kudhara tichangotanga
vose vakatanga vana mukoma Reichoto vana the late Caroline Gomba Gomba tinongoti mweya wezoro remugare nepenyoro iyi nepenyoro huru da vanhu vangazivi.
Aiwa
kuti munozoita munoswa muchatsana ngura kuti yakatanga sei.
Ehe, aiwa ndimune muripo pa program ya ndimune muripo ipapo musi uyo muve nezwa rakanaka.
Thanks,
my dear. Bye bye.
Yes, nokumbulani moyo kona pa ke studio 7 VOA ndivele ku Facebook page. Ukubulani ke ukuti abantu bebulawa kunje, bebulawa indlala. Lokunye nje ababhekane lakho kambe libona ngazani ngoba lo tshintsho yini. Ukuseleyo ukuthi nje MDC Alliance lezano PF kumbe sikhangelane ziyenza utshintsho asikwazi ukuthi kungaguquka izinto eziningi. Sokuteke silobaba lapha ecingweni wathi siza ukuthi silobani ye mfowethu kunjani?
Halo kola, tiripo makadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Washington Mabizeni ari muPretoria South Africa.
Epitoli kwakadiko kuPretoria?
KuPretoria kunenge kuri nani uku.
Taurai tinzwi.
Gore ranga rakatanga zvaro rakangotoipa ipa sezvo munongoona kuti kutanga pakutanga kwaroka kusvika pari zvino pakupera kwaro kwaingoita kuurayiwa kwevanhu kuita seuye zvino kudhura zvokuti takazototiza kumusha uku munana October ipapo patanga tiri kumusha but patakanga tatoona kuti zvaakutodhura zvakanyanyisa tobva tazototiza zvimwe zvine mutsindo ikoko kumusha zvokuti tanga tatokuvara nenzara chaiko chaiko.
Saka munoona gore ra 2020 richizomira rakadii?
Kumusha.
Hello?
Ye, ucingo lwakhe unganisoluhambile mavelasi. Wathi sithathe umeluleki Ncube usecingweni. Umeluleki Ncube kunjani?
Ngiyaphila njani baba?
Siyaphila kakhulu ke. Wena ungaphi khona mfowethu?
NgiseThekwini eDurban.
Kunjani eThekwini?
Aye, tewin go righti puti ni jandi.
Aye, bicha na foi tu ye. Ubona jamu ya kopo ya.
Esh, aunya go zayo mina mangu pegi la iku intezo ba right. Aiko, as long benga chinchanga I hulumend. Aiko intezo lunga, eZimbabwe. iZimbabwe abantu bayahlupheka, bayachaywa. Ah, vele esh, twele kanzima. So, amanye ama-country kanje, ah, vele, akula msebenzi. Mina nganza ngishwa bafrethu. Kanti yona uhulumende sicela lisidlulisele namazwi la siwakhulumayo ukuthi kabantshintshe ukwenza basithole beyenza imisebenzi ngathi sifuna ukubuya phela emakhaya ethu sizothola imisebenzi.
Ye, sizazama ukuthi sibatshele khonokho ke besiloba uchuma khonapha uJoseph Chuma sezana uPF futhi abantu kumele besebenze ndawonye phela kwenza into kube le nguquko. So khuluma khonokho nje sithi amabandla kumele angayenzi lokhu kunganikulwa. Basebenze ndawonye kambe ngabavumelana
la sana sizane lapho esizana khona negovernment nayo igovernment ayithitha abantu ngendlela eright ingachaya abantu ingakhipha amasotsha iwagcina umthetho ingakhipha amapholisa agcina ukuthula ecountry kodwa kakubanjwane singabantwana bezimbabwe sonke sifuna impumelelo bengazicabangeli bona bodwa
singathi wena okufunayo iunity ukuthi abantu bayenze khona ukukhumisana umlotha.
Yebo, asamba nini singamaZimbabwe ntombi.
Kwenzakala konoko nje abanye bedosa besiyale abanye bedosa besiyale abanye bathi bale Pollard abanye athi asingeni ku Pollard yangkhona. Hey, kunzima mfowethu.
Ah, kunzima mpela, akunzima. Lami mangibhekile le ndaba ye Pollard, mina ngicabanga ukuthi into yabo nje abayiyenzisa abantu nje kuyinto yabo yeZANU-PF abafuna ukuthi bazibone kona beyibo bodwa abakwazi ukwenza izinto eZimbabwe.
Hayi mfoka Ncube sibongile kakhulu ungadinela kusasa ube le lo mnyaka omuhle omutsha lo mnyaka omutsha omuhle kakhulu he
hayi siyabonga
kulungile Ncube papa
pana Shepherd Mbanga and I'm watching you from Bulawayo Makadiko Memory Zulu and I'm watching you from Cape Town Masikota Seko Sismavi 2019 anga sina kumira mushe nemamirira akaita zvinhu kumusha anzi kungoshandira mafees ne food ne transport anzi zvevari kumusha hapana chatakaburitsa blessing kamusiriro ari kuti mairo akanaka Charles Mangozho ari kuti Zanu PF you never solve anything anzi ndo zviri kunetsa Joel Muungane ari kuti vanzvadzi nabhudhi muri seiko ini ndakarwadziwa nekushayikwa kwavamutukudzi kudyiwa kwenational team kuAfcon uye kudyiwa kweCapes United disciple Gilson Madanira sister Mavi and your team well done anzi na disciple anzi sister Mavi and your team well done for 2019 Boaz Jayagura kuti tete Mavi ko vamananda vakaende piko hatichavaoni pano pa studio 7 I watichaidza kuvatsvaga ku WhatsApp top fan yedu wagona chitova ari kuti uyu ndiye top fan wenyu wechokwadi ari kutaura mukoma dhodha vabva pamhepo Luke Samuel Simango ari kuti muri seiko tete Mavi 2019 yanga yakandiomera but ndinotenda Mwari akandipawo mwanasikana muna match aiwa nemakorokoto ndiri kuona mumwe wedu reporter wedu Chris Gande ari pano ari kuonawo nesu pano tinokuchingamidza Chris kwauri ikoko uye zvatinotenda vese vari palive feed yedu tinoshuvira kuti pamune mapinda palive mubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti hama neshamwari dzigowanawo dzichikunzwai kana tichinge takufonerai Gibbs.
Ye kunjalo Chris Gande nxa ulalele khonapho share phela kwesindebele khonapho kuti sisebenze forwethu siyabonga eGande esitshela ye kuzobuya njalo uTylon Banks uthi mfone line kulamanje singazi 260 ngweZambia mbonangani uthi ngani tixoza kamaqeda masuku uyabhala lapho uthi imisebenzi emihle iyazivakazela iyazigangasela yodwa ayinxuswa emuntu kodwa ke isikhathi sethu sesitshayile phela sesiphuma enkundleni signing off is Gibbs Dube in Washington DC saying good night Zimbabwe have a nice new year.
I'm Marvelous Mklanganya who is saying hopefully we'll see you in 2020 because tomorrow we will not be on Live Talk but 2020 let's meet again. Bye bye.